Isu maone yata zita ni kuti zinu za famba ine gwara kana kachose atina kumbonzwa vatumiwo maobservers vatakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana aine mhirishonga vanga vachitikanga kune rinyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemitemo yemaelections
vagoredema tingadewo kuziva kuti izvo sangano renyu rakatumira vanhu vakawanda zvakadii kunoona mafambisirwo anga achiitwa sarudzo dzekulu pane east
isu vekuzvesini takatumira maobserva anokwana kuita makumi masere aya maobserva takatuma kuti aite basa nhasi uno uri kuitwa sarudzo asi pava nemwedzi umwe chete tatumira zvakare avo vatinodaidza kuti malong term observer vanenge vari maobservers anogara kunzvimbo kwenguva vayo yakada kuti rebei saka ivavo vanga vari gumi neina vaiva variko vachiona macampaigns vachiona kuti mapolitical parties ari kuita macampaigns akakwidza aipi
mapato ose akakwidza anga aine vamiriri here kana kuti maelection agents akakwana sekuona kwesangano renyu
maobservers edu atiudzaiwo kuti kumapolling stations avanga vari vaona mapato maviri kunyanya avatindiwo vatumira vanhu vamiririra boka rezanup f pamwe chete nemdc alliance avo ndivo vataudzwa nemaobservers edu kuti kwese zvako vanga vatumira vamiririri vavo kuti vange vachiona basa rinofamba sei asi vamwe vacho vanokwana kuitavo mapati nomwe havana kutumira vanhu vatumira pano nepapo zvine zvekuti izvo ukafamba mapolling station kana mashanu unokwanisa kusangana ne1 ukafamba vana gumi unokwanisa kusangana ne1 vanga vasina kutekeshera kwese zvinova zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nekuti ibasa rakakosha iroro rekuti vange vachipindirawo vanhu vavo kuti vazvionerewo vega kuti basa rabatwa nezepi zvakadii
mungave neruzivo here vagore dema kuti mapato madiki aya chapa kuti akundikane kutumirawo maelection agents awo chii
pari zvino izvi zvinhu zvatichiri kutobvunzawo nezvazvo basa richiri kuitwa maobserva edu achiri kutumira maripoti avo saka naizvozvo tinotarisira kuti izvo tichaudzwa kuti zvikonzero zvinezvei asi zvatagara tichiona mutsarudzo dzaitwa kare dzaitwa mamwe makore nedzakaitwa mumashure ndezvekuti izvo kutumira vamiririri mumapolling station kunoti dhurei nekuti vanhu ivavo vanoda mari dzekufambisa kuenda dzinguva pamapolling stations vanoda chikafu saka mapato mazhinji anoona zvichivaremera izvozvo
sangano rezimbabwe electoral commission rinogara rakataurwa zvikuru nemapato anopikisa kuti harisi kunyatsofambisa zvakanaka sarudzo imi semaonero enyu sesangano rezesini zec yabata zvakadii basa ranhasi resarudzo yeby election yekulu pane east
aiwa basa ranhasi rabatwa zvakanaka semaonero ataita nekuti chatinoita isusu tikatumira maobservers kutarisa kuti mitemo yakanyorwa kunzi izvo sarudzo inotanga nekupera nguvai vanhu pane yavanoti procedure muchirungu kuti pane zvinotevedzwa kuti munhu akauya papolling station kuti azokwanise kusvika pakuzovhota pane zvinhu zvakawanda zvinotevedzwa naizvozvo isusu zvatanzwa nevo vatakatuma kuti vatitarisirewo basa iroreni vati mitemo iyoyo yanga ichitevedzwa namazvo saka izvozvo ndo zvatinobudisawo mastatements atinobudisa kuitira kuti zvichiruzive kuti zvanhasi zvafamba sei
matambirawo here zvakare zvanga zvichibva kusarudzo dzemakanso dzekungai rural district council ward 23 nebubi rural district council ward 22
nguvo vachoko tatambira zvakare maripots anobva ikoko nekuti zvakare tine vanhu vakatumira kuti vaende kunogarawo mapolling stations vachiona kuti basa riri kufambiswa sei saka tawanawo zvakare maripoti anofadzawo zvikuru kubva ikoko nekuti vanga vachitiudzaiwo kuti basa rabatwa zvakanaka uye chimwe chinhu chavainyanyisa kutiburitsira pachena maobservers ndu chachiri chekuti iye zvino zvekiri kuedza zvimwe zvinhu zvitsva zvakafana nekuti kare vanhu vaiti vakauya kumapolling stations vazhinji vaikwanisa kurasika kuti anouya papolling station achifunga kuti ndipo paanofanira kuvhotera iye asingafanira kuvhotera ipapo ozotoudzwa amira mutivi kuti aiwa ibvai endai munovhotera kwakati saka iye zvino zeki yabudisa bhuku ravanoti voters roll voters roll igwaro rokuti wose anofanirwa kunge achivhota iye papolling station anowanikwa ari imomo saka bhuku iroriri vatora mapeji aro vakarinamira kunze kwemapolling stations zvichiva zvinhu zvakanaka kwazvo nekuti zvabatsira kuti vanhu vachiuya vange vachiwana mukana wavo wekuti vanotanga vatarisa pagwaro irori vozoona kuti hoo ini ndirikuvhotera pakati votofanira voenda ikoko saka zvinobatsira kuti kuvhota kwacho kuitika kurungika kakanaka so zvinhu zvatangwa mumaelections matatu iwayo zvanga zvisati zvamboitwa muno muzimbabwe saka tafara nazvo izvozvo
panogara pakabuda nyaya inokonzera mutauro yevanhu vanoda kubetserwa kuvhota vanenge vasingakwanisi kuvhota vari vega dambudziko iri masanganawo here naro musarudzo yanga ichiitwa kurupane
east kurupane east kumukai nekubhubhi hongu panoitwa sarudzo dzose hapashaya vanhu vanoda kubatsirwa asi isu hatina kukahadzika nazvo nekuti pataka tichivhunzurudza maobservers edu vatiudzaiwo kuti vachionawo vega vanogutsikana kuti avo vati vanoda kubatsirwa zvechokwadi vanga vane zvikonzero zvakanyatsojeka zvavanga vanoda kuti vabatsirwe nazvo zvakafanana nekuti vazhinji vanga vachida kubatsirwa nhasi vanga vari vanhu vasingatokwanisi kuverenga vazhinji vacho vari vanhu vakura vakwegura vane maziso asinganyatsooni zvakanaka zvekutiwo kana maobservers edu achitarisa anga achigutsikana kuti aiwa zvechokwadi mbuya kana sekuti ava vakura zvechokwadi zvekuti kuona kwakuda kuti vatinetsere saka nhasi hatina hedu kumbonzwa vari macomplaints pachirungu kubva kumaobservers achiti havana kunzwisisa vamwe vanhu vanga kupiwa rubatsiro vanhu vese vachida kupiwa rubatsiro nhasi vanhu vanokodza kurupiwa.